Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechipiri kurume 3 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I think they've lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno Mwari zvavachatiitira pati ndiri kungonamata kuburikidza neapiyo yachanga kupinda nhasi kuti dai Mwari vanga vanzwawo at least vakapiwa bill pending appeal. Appeal yedu yozoitwa hearing vari panze.
Nengo dzeMDC dzonetsekana nemabatirwo adzinoti akaitwa nyaya yava last maenga hama nevamwe vavo vari mujeri. Hurumende inoti wese anobva kunyika ine coronavirus ava kusungirwa kuratidza umbo hwekuti haana chirwere ichi. Bato reDemocratic Party remuAmerica roita sarudzo matunhu gumi nemana dzekutsvaga munhu achamirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reSupreme Court nhasi rati richazotura mutongo waro panguva yarisina kutara pachikumbiro chasvitswa kudare iri nenhengo dzeMDC dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa mumusha weGlenview muna 2011. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro kudare iri chekuti mutongo wakapiwa vatungamirai madzokere, vaLast Mahenge Hama, vaFinias Natarikwa, pamwe namuzvare Yuvhone Musarurwa, wekuti vapike makore makumi maviri vari mujeri, gweta revasungwa ava, amai Beatrice Mutetwa, vatidarire pamusoro rakakanganisa, parakavawana vaine mhosva. Amai Mutetwa, vati kunyange hazvo muzvare Musarurwa vakaburitswa mujeri, mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiri wenyika, zvakange zvisingakodzere kuti vabatwe nemhosva. Kubva pekutanga sezvo vati mapurisa akapa ufakazi pakutongwa kwenyaya iyi mudarire pamusoro akapa humbo hwakasiyana. Amai Mutetwa vati ufakazi hwemapurisa aya hwakasiyana nezviri mutongo wavachinembiri Bhunu avo vakatura kuti ufakazi hwese hwakapiwa nemapurisa hwakanga hwakafanana zvairadza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzera kufa kwemupurisa vaPetros Mutedza pane rimwe bhawa riri musha weGlenview muno muHarare muna 2011. Amai Mutetwa vati darire pamusoro harina humbo hwarakapiwa nevafakazi hunoratidza kuti chii chaizvo chakaitwa nemumwe nemumwe pavasungwa ava chinoratidza kuti ndivo vakauraya vamutedza. Vati panzvimbo yemabhizimusi apa pakanga paine vanhu vakawanda vaizvifambirawo, saka nokudaro zvinoshamisa kuti hapana kana munhuwo zvake akauya kudare kuzopa ufakazi hwekuti akaonawo kana munhu mumwe chete zvake pavasungwa ava achiita mhirizhonga ingave yakakonzera kufa kwavamutedza. Kunyange hazvo mapurisa akambenga udza dare kuti vasungwa ava pavaikumbira mukana mwekubhadhara mari yechibatiso kuti pane veruzhinji vakawanda vaifanira kuzopa ufakazi hwokuroverera vasungwa. Zvataurwa namai Mutetwa mudare zvatsinirwa navachaus kwaramba vano verimwe remagweta evasungwa ava.
Tanga tichingoti dare rehaikoti harina kunge ranyatso kwenenzvera nekudonongodza umboo hwakapiwa. Nyaya iyi inyaya yakaitika pakazara vanhu, pakanga paine vanhu vakawanda, endi tinorombo zvikuru kuti kune mupurisa akatemwa akafa. Pati nyaya yedu yanga iri yekuti hazvizikanwe kuti akatemwa nani. Zvinonetsa patemu paitika zvinhu zvakawanda, kuti pane vanhu vakawanda vari kumhanya vari kuita zvakawanda kuti muzive kuti chaiye angadai akaita chinhu chakadai ndiani. Saka ndo yanga iri nyaya yedu kuti aiwa dei dare rehaikoti rakanga rakanyatsodonongodza, rakanyatsotarisisa nyaya idzi ingadai risina kubata vakomana ava nemhosva uye nekuvaendesa kujere for 20 years. Saka tanga tichingokumbirawo kudare repamusoro kuti dare rakatonga kuhaikoti harina kunge ranyatsotarisa zvakanaka, asi imi chitarisaiwo zvakanaka kuti vakomana ava nemusikana uyu vakwanise kuwana nguva vachiwana kusununguka kwavo.
Asi gweta rehurumende panyaya iyi vafunga nyaunzvi vaudza dare kuti hapana chakakanganiswa nemutongi wedare, vachiti mutongi akashandisa mutemo sezvauri uye humbo hwakasvitswa mudare pakutongwa kwenyaya iyi hunoratidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzeresa kufa kwavamutedza. Vanyahunzvi vati vanhatarikwa kunyange hazvo vainge vasipo pakarohwa vamutedza vakafa, kutakura kwavakaita vamwe vevasungwa vakange votiza panzvimbo yakaparirwa mhosva kunoburitsa pachena kuti vaive nerimwe nevasungwa vakabatwa nemhosva ava. Vanyahunzvi varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo webasa ravo kutaura nevatori venhau. Vatongi vedare resupreme court vatatu vanga vachiti amai Elizabeth Gwaunza, amai Susan Mavhangira pamwe namairita Makarau vati vachazotura mutongo wavo pazuva ravasina kutara. Zvichakadai muzvare Musarurwa avo vauya kuzonzwa nyaya iyi vaudza Studio 7 kuti mwoyo wavo unorwadza pose pavanoenda kunoona vavakange vakasungwa navo kujeri.
Ini ndiri kushungurudzikana kuti inini ndiri panze vamwe vangu vari mukadzi. Chishuviro changu ndechekuona last menga hamana tungamiri Madzokera vari panze vakasununguka wapiwa freedom yavo, nekuti tichara chokwadi pamberi paMwari hatina mhosva yatakapara ende hatina kana chatinoziva kuburikidza kwerufu rwaPetro Simutedza. Zvino zvinoramba zvichindishungurudza kuti pandinoenda kunovavhizitira kujeri vanhu vanenge va I think they have lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno Mwari zvavachatiitira pati ndiri kungonamata kuburikidza neappeal yatanga kupinda nhasi kuti dai Mwari vanga vanzwawo at least vakapiwa bill pending appeal. Appeal yedu yozoitwa hearing vari panze because it's all to munhu wese anga akasununguka achisangana nemhuri yake achirarama nemhuri yake because taraiko zvinezvi vana vavo havatorina kana maschool fees. Madzimai avo ari kutochewa chekudya checho nochi ndiwo mabreadwinners ari mukati. Hapana mararamiro ari kuita mhuri dzavo nekoma kwakaita upenyu muZimbabwe. Mhuri dzavo dziri kusiririsa hadzina kana pekutangira.
Vamaenge hama nevamwe vavo vakatongerwa kuti vagare mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda vamutedza. Vasungwa ava vakanga vari makumi maviri nevasere, asi vamwe vavo vakawanikwa vasina mhosva. Pakutongwa kwenyaya iyi vasungwa ava vakati vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika vachiti havanei nekufa kwakaita vamutedza. Padare panga paine utungamiriri weMDC wanga uchisanganisira mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato iri amai Lynette Karenyikore, mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDouglas Monzora, munyoro anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende inoti iri kutora matano ese ainokwanisa kudzivirira kuti vanhu vasabatwa neutachiwana hwecoronavhairasi, uye vanhu vese vanobva kunyika dzine utachiwana uhu vave kusungirwa kuuya nemagwaro anoratidza kuti havana utachiwana. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare makurukota, gurukota rezveutano Dr. Upadhaya Moyo vati vanouya vasina magwaro aya vacharambidzwa kupinda munyika.
Auya asina certificate yekuti ari negative kuti akaonekwa nachiremba kwake kunyika kwaakabva muhospitari yehurumende yekunyika kwaakabva aanongonzi tatenda mauya asi maakudzokera zvakare kwamabva. Muzouya kana mane chitupa chakakwana chinotaridza kuti imi utachiona hwecoronavhairas hamuna. Ndiwo mutemo wapo iwayo. Tiri kuita izvi kuti tigadzirise kuti tisawana vanhu vanouya necoronavhairas munyika yedu muno. Saka tichatoita zvese zvakaoma kuitira kuti tidzinge coronavhairas kubva musi.
Kusvika musi wa 1 Kurume, Zimbabwe yanga yaongorora vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakaonekwa vasina utachiwana hwecoronavhairasi, uye ongororo iyi iri kuramba ichiitwa panhandare dzese dzendege munyika pamwe nedzimwe nzvimbo dzekupinda nadzo munyika. Vamwe vazivisawo kuti pane chizvarwa chekuZimbabwe chaibva kuBahrain nechimwe chekuChina vakaongororwa pachipatara cheWilkins vakawanikwa vasina utachiwana uhu pakupera kwesvondo. Mutevedzeri wemutauro webato guru rinopikisa munyika vaLuke Tamborinyoka Vati kunyange hazvo zvakakosha kuti vanhu vane utachiwana vasapinde munyika, hurumende inofanirawo kusimudzira mabasa eutano munyika kuitira kuti ikwanise kuongorora zvirwere zvese.
Asi tinotishamisa ndechekuti iyo hurumende haisi kuda kupa vana chiremba, haisi kuda kusimudzira zvipatara zvedu zvemuno. Chinofanira kuitika ndechekuti tinofanira kunge tine mamezhazi atinoita isu toga munyika kuti tione kuti chirwere chachiuye chikasikopararira munyika medu. Ndachinoitika ndechekuti vamwe vachapinda muno vaine macertificates efake, hatina mukana kugona kutesta izvozvo. Chinongodikwa ndechekuti isu nyika tinge tine zveutano zvedu zvakakwana zvatinokwanisa kusikotesta tega paairport nepanzvimbo dzedu dzekupinda munyika kuti tione kuti vanhu havana here chirwere chekorona.
Mune imwe nyaya, gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vati majere munyika akazarisa uye hurumende iri kuronga kuburisa vamwe vasungwa mumajeri. Vati pari zvino vari kuronga kuti vasungwa vaburiswa ndevapi. Majere muZimbabwe ane vasungwa zviuru makumi maviri nezviviri, asi iwo akagadzirirwa kuchengeta vasungwa zviuru gumi nezvinomwe chete. Vaziyambi vati vanoda kuti majeri asare aine vasungwa zviuru gumi nezvitanhatu. Mune imwe nyaya, vakasanobata chinzvimbo chegurukota remutambo vakazembe-kazembe vatiwo hurumende iri kuedza pese painogona napo kugadzirisa nhandare dzeNational Sports Stadium neBaba Fields kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kutamba mutambo yavo weCAF neAlgeria munyika. Nhandare idzi dzakanzi neCAF hadzikodzeri kutambirwa mitambo yeCAF sezvo dzisina zvimwe zvinhu zvinodiwa mazuva ano. Vakazembe vati kana vakapedza kugadzirisa National Sports Stadium neBaba Fields vachakumbira CAF kuti mutambo weZimbabwe neAlgeria musi wa29 kurume utambirwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Nengo dzebato reDemocratic Party muAmerica dziri kuda kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino. Dziri kutatsurana musarudzo yekutsvaga achamirira bato kana kuti primary elections iri kuitwa matunhu gumi nemana emuAmerica nhasi. Nengo ina dziri kupinda musarudzo yekutsvaga achamirira bato rinopikisa iri dzinoti vaJoe Biden, vaBernie Sanders, shoroma vaMike Bloomberg pamwe naamai Elizabeth Warren. VaSanders ndo vari kutungamira zvichitevera sarudzo dzakaitwa mune mamwe matunhu mana anoti New Hampshire, South Carolina, Iowa neNevada. Asi vamwe vanoti vaBiden, avo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika munguva yavaBarack Obama, vanogona kuvewo nemukana zvichitevera kukunda kwavo musarudzo yekuSouth Carolina svondo rapera. Vamwe vaikwikwidza vanoti vaPete Buttigieg naamai Amy Klobuchar vakazivisa nezuro kuti vabuda mumakwikwi aya vachiisa rutsigiro rwavo kuna vaBiden. Danho iri rinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika rinogona kubatsira vaBiden kuwana mavhoti ekuti vakwanise kukunda vaSanders nhasi. Anotarisirwa kukunda musarudzo dzanhasi idzi anonzi anenge ave nemukana mukuru kwazvo wekuzokwikwidzana nevachamirira bato reRepublican Party rinove riri kutonga uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Matunhu ane mavhota akawanda anosanganisira California, Texas, North Carolina neVirginia. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vebato reZANU-PF mudunhu reNorth America, vaRegis Vusango Charumbira, kuti tinzwewo maonero avo.
Maprimary elections aya ndiri kuona inini kuti tichitarisa mapolls, maexit polls ari kutarisa kuti Bernie Sanders achahwina, achakunda Joe Biden. Fanira tarisa makuseni mapolls anga achibuda anga achiti vaBiden anga ari kuma48%, Sanders anga ari over 60%. Saka ndiri kuona vaSanders vachihwina Super Tuesday.
Ndeyapi matunhu amunofunga kuti vaSanders vanohwina? Tichiona kuti vaBiden vakahwina kuSouth Carolina nenyaya yekuti vatema vakawanda variko vainzi ndo vavavhotera.
Ini ndiri kuona vaSanders vachitarisa big kuCalifornia, vachahwina big futi kuTexas, I think Texas, and then mamwe small states ari kuti varikutarisirwa kuti vachadi vachahwina futi. But uku ndo kwandoona kuti vachapula madelegates akawanda nhasi, saka mamwe handi mahwina take all. Saka ndiri kuona vachikwanisa kukuvanidza madelegates akawanda kubva ikoko.
Muri kuonawo sei vaMike Bloomberg?
VaBloomberg handifungi kuti vachahwina, asi chandiri kuona ndechekuti pavakambotaura I think last week vachitaura kuti zvikanzikana mukasahwina muchaita sei, vakati ivo ini ndichatora mavhoti angu ese ndoisa kumunhu ndenichiunofunga kuti ndiye wandokwanisa kupa. Havana kutaura kuti vachaisa kuna Biden. Saka naizvozvo ndakaona zviro paCNN vanheru vaBiden vakatsoropodza zvisina kunyikururama pamusoro pavaBloomberg. Saka ndiri kuona kuti vaBloomberg sezvo vakati chero munhu mudemokrat anenge abudirira ndichamupa mavhoti angu uye ndichamubatsira kukambena nokumupa mari, ndiri kuona sokuti vachaenda kuna vaSanders. Ndo maonera ndichaita, nokuti kutsoropodzwa kwavakaitwa nezero manheru navaBiden vanenge vasiri vanhu vanokwanisa kushanda vese kana kuwirirana.
Ko amai Warren tingaonawo here vaine chavanganhonga-nhonga ipapo?
I think my Warren vanenge vatokuona kwangu vanenge vazopera, I think vanenge vachaperera paSuper Tuesday. But handisi kuziva kuti vachasupportani, I think vanogona kunge vachambomira kuindosa. Handifungi kuti vachamanyira kuindosa zvakaitwa na Klobuchar nouyu Buttigieg. I think ndiona sokuti vachambomira vakabata endorsement yavo vachida kumboona kuti zvichafamba sei. Asi paSuper Tuesday handisi kuona vachibudirira.
Mataura nyaya yekuti vaButtigieg naamai Klobuchar vakapa rutsigiro rwavo kuna vaBiden, hazvisi zvinosimudzawo here mureza wavo pasarudzo dzanhasi idzi?
Vanhu havasi kutarisa endorsement, vanhu vari kutarisa mutungamiriro wacho unenge achizotungamirira. VaBiden vane zvinhu zvakati o zvavanoonekwa zvisiri kuvakwalifaisa kuti vange vachitungamirira bato reDemocratic Party kuvazhinji vachavhota. Vazhinji vari kuti ivo havasi Obama, ivo ndivaBiden, vanga vari vhaisi waObama. Saka kuti vashandise kuti vanga vari vhaisi munhu akaita basa akapiwa mukombe wekuita basa nevaObama. Saka ini ndiri kuona sokuti vaSanders ndo vachabudirira, even though pachizoita havo utongwa-tongwa huchazoitika pamberi apa. Ndisingazivi kuti ivo vakuru vacho veDemocratic Party vanga overpower mavhoters here.
Vanga vari sachigaro veZanu PF mudunhu reNorth America, vaRegis Vusango Charumbira vari parunhare kuAlberta kuCanada neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyera tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe aimbove mushandi anochengetedza zvinhu uyo akaisa munhapwa vanhu makumi matatu nezuro pamuzinda wezvitoro zvikuru muguta guru rePhilippine reManila ava muusungwa. Musungwa uyu akatanga apfuura mumwe muchengetedzi apo aipinda pamuzinda weVira Shopping Complex munzvimbo yeSan Juan City iri muManila. Dutu mpengo rine simba rakanyanyisa rarova nhasi guta reNashville mudunhu reTennessee. Pamwe nemunzvimbo dzakakomberedza guta iri ndokuuraya vanhu vanomwe pamwe nekuparadza misha yakawanda. Dutu mpengo iri rinonzi raparadzawo nzvimbo inochengeterwa ndege pamwe nenhandare diki yendege kumawirira kweguta reNashville. Dutu mpengo iri rakatanga kurova guta reCamden iro riri makiromita 156 kumawirira kweNashville ndokuuraya munhu mumwe chete. Banga guru renyika riri kuramba mashoko ekuti riri kudhinda mari muchivande zvinonzi zvatosvora International Monetary Fund IMF. Mashoko aya ari kuuya apo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzichiti mashoko eIMF ekuti Zimbabwe yatora gwara risiri iro panyaya dzezveupfumi munongedzo wekuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kuchatora makore akawanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Banga reIMF rinoti zvakawanda zvainge zvawiriranwa neZimbabwe kuti zvigadziriswe kuti upfumi hwenyika hubve kumawere kwauri hazvisi kuitwa. Semuenzaniso, IMF inoti yainge yakurudzira Zimbabwe kuti ione kuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razvimiririra. Asi hurumende iri kuenderera mberi ichishandisa banga iri kuita zvinhu zvinenge zvisiri mubhajeti yenyika. Nyaya yeuori inonziwo iri kupa kuti zvirongwa zvakaita seCommand Agriculture zvigume zvanokorwa mari pasina chabuda kuminda. Vaimbova gurukota rezvemari Vatenda Ibiti, vanovazve mutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC, vanoti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kuIMF paitaurwa nyaya yeZimbabwe.
KuWashington kwamuruku, vakuru vebhodhi reIMF rakaburitsa gwaro rinopisa rinonzi Article 4 report richitaura nemurume Cornwall. Vanhu vake vanova Reserve Bank iri kuprinda mari and staff monetary program yafa. Vanotaura vanga vari meeting macho vanotaura kuti nyika dzakafanana neFrance neGermany dzaivava dzichiti hatibatsiri matsotsa. So kana wavharirwa mukoo neIMF hausina kwekumhanya, kuti World Bank hauende, kuAfrican Development Bank hauende and maCommercial Bank hauende, because mari yacho ndibhoza hauna chitupa cheIMF chinokupa Bill of Health. Ukaona varume vaakuita zvemagarrison shop, ukaona varume vaakutorera mamasivu sero ndari kutambura vachinzi 2.5% izvinhu zvisina musoro, ukaona varume vaakuita inonzi roller mill committee, hakuna kukoniwa kwakadaro.
Imwewo nyaya yanga ichinetsa isiri mugwaro iri yainge yakabuditswa mubepanhau reFinancial Times iro rakati pane umbowo hwekuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rainge richidhindawo mari muchivande richitenga goridhe. Asi vachipindura mubvunzo uyu, Dr. John Mangudya vati ndezvemugodzi matsuro.
Hakuna kana zvadaro, munhu oda kuti ovhundisa vanhu zvemahara kuti vanavhunduke zvokunyepa zviya zvino.
Dr. Mangudya vatiwo Zimbabwe yakazvipira kuti irambe ichishanda neIMF.
Zimbabwe imemba yeIMF neWorld Bank neAGB. Saka kujidzana kweZimbabwe neIMF kugara kuripo, kutogara kuripo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotiwo vanowirirana neIMF kuti upfumi hweZimbabwe huchaderera zvakanyanya gore rino.
3% yakataurwa nehurumende iyi haingangonetse kuti tiisvike, nekuti pavanga vachitaura nezve 3% vanga vachitaura kuti vanga vachifungidzira kuti mvura ichakurumidza kunaya, vanga vachifungidzira kuti kuchave nekudyidzana nenyika dzekunze kwenyika, vanga vachifungidzira kuti nyaya yemagetsi ichange yagadziriswa, nyaya yemafuta ichange yagadziriswa, saka zvinhu zvinenge zvichifamba zvakanaka, upfumi hwenyika hunenge hwagadzikana. Iko zvino tinoziva kuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana. Zvimwe zvakangoita manyama amire nerongo zvekuti mitetse yemafuta yareba zvachose, mafuta ari kutonesa kuwana.
Zimbabwe iri kutatarikawo kubhadhara zvikwereti zvayo kumabhanga akaita seWorld Bank nemamwe ekunyika dzekumawiririra zvopa kuti kuikweretesa mari kunetse. Kana nyika dzakaita seChina dzinodyidzana neZimbabwe zvakasimba dziri kurambawo kukweretesa hurumende mari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Sangano reWorld Food Program rinoti gore rino vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe munyika vakatarisana nenzara zvichikonzerwa nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze pamwe nenyaya dzeupfumi dzisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mukuru wesangano reYouth in Agriculture Apex Council vaJohn Muchenje vanoti uori huri kuitwa muchirongwa cheCommand Agriculture ndechimwe chinhu chiri kuita kuti zvinhu zvirambe zvichinetsa muZimbabwe, nyika ichiramba ichitarisana nedambudziko. Michael Hove weStudio 7 aita hurukuro navamuchenje kuti tinzwewo maonero avo panyaya yenzara yakatarisana nenyika.
nyika yedu gore rino iri mvura yedu yakaita shoko takarisisa aya tinoti maerratic rain. So mukaona mvura yachona yainaya zvisina setini yajairirwa navarimi. Then pane nyaya futi yeunderutilization of farms in our country. Ndozvo anotaona mukuru wedu wenyika akaita another land audit yekuti land must be distributed zvichipiwa kuvanhu vari kumashandisa nomasa. Ndozvo patinozoti zvine simba nepashonina dzazvo ngavapiwe ivo minda. Someone is looking out in here and that I need to show my mother.
Tinonzwa sangano re World Food Program vachiti pane mukana wekuti supply irimo munyika yechibage kana kuti yatinoti nechirungu corn inokwanisa kupera kwekutanga kwegore rino. Tipewo maondo renyu pamusoro pemaondo ava.
Ipapo ndinowira navo kuti mukatasa nyika yedu iri kuimporta about 110,000 tons of maize every month. Tinovachinja zvisika tarisiri because Zimbabwe yaimbori breadbasket of Africa. Vaona zvichaa kupima chibagwe, wheat and everything. Minda yedu yaisanisana nemazvo. Pari kuitwa land audit up ngapapiwe vanhu vane shungu nekurima vanoziva kurima kwacho.
Tichitarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika, mungati ichi ndechimwewo here chinhu chiri kuita kuti nyaya iyi yenzara iendere mberi chinetsa?
Economy, yes, it might contribute a bit, but not that much because the government in a problem I could command agriculture. You could have inputs at my farmers, then the presidential input scheme. You know part over 1.8 million my household. Which means in terms of my farmers are good people's quality with the shandies. But much of our garden in the aid of Avaski Shandis and Mazo. Then second we also near the corruption is a book as what our could have not input a command and exchanges. Input they could in his eyes you can get a Murganachika pure input and detectors and that's are my input and detectors.
Inogadziriswa sei imi vechidiki? Pane zvamakatarisira kuita here kugadzirisa nyaya muchizobatsira mhuri yeZimbabwe?
Isu sevechidiki sebato redu youth in agriculture tiri kutaura nehurumende kuti pakuita land audit minda ngaipwe vanhu vechidiki. Then tapinda ipapo hatitongoda minda chisina kuti produce. So tiri kuitana magroups maclusters yekuti avanorima zvakati avanorima zvakati avanorima zvakati tobhoora kuti nyika yedu ingade mametric tons mangani kuti survive for year. Hatikwanisi here kuzviita isusu internal tengeda futi hurumende yedu because a farmer asina irrigation anodependa nemvura yedenga is very successful farmer. We have engaged the government kuti vatipe irrigation facilities.
Vanga vari vaJohn Muchenje vanove mukuru wesangano reYouth in Agriculture Apex Council vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Yes, how are you?
I'm good. Ndiri mukoma Godfrey.
Yes, ndiri mukoma Godfrey.
Ehe, makadiko makanyora nezvo kuti ndiri kuno kuChi Town. Tiudzeiwo kuti kwamira sei pari zvino tayanzwa kuti kwakambenge kuine mhirizhonga zvakamira sei.
Zvino kwakauku hakuna so far zvino hakuna major tomboitika. Izvi nhasi yacho hana major ndati ndaona zvino.
Munoona sei nyaya iyi yemhirizhonga?
Mhirizhonga chaikwa haitorina kutombobhura yatombonaka. Mhirizhonga haina kubhura yanaka. Maonero angu andofungawo inini ka. Ndinoona kunge kuti vanhu kana vafunga kuita demonstration iyaya vanofanira kuita a proper demonstration. Kuri kuma demonstration kuti pane vanhu 10 pane vanhu 20 anopedza kuita nge mahungu vanofanira kunyatsoronga zvinhu zvavo chaizvo demonstration inoita demonstration because izvinhu zvakaitika senge zvakaitika masainizi zvinotokonzera kuti party yemdc itovengwa nevanhu because vanhu vakapedzera kupindura mudzimba dot achirohwa because of 10 15 vanga vara road vamwe vatanzwa vakatema mupurisa.
Imimi kwamuri ikoko mapurisa akauya here achikuvhunzurudzai?
Vakatopinda maraini vachitorova vanhu dotodo.
Vachiti chii?
Hadizemutaure yadzo kana makaona maimages enu sesaturday paiita kunge pari kutsva area iyoyo yaita kunge vari kupiswa matai vanhu vese kumaraini papo vakapindirwa vachitorohwa siku vakatorohwa masikadi.
Imimi muri kuzvigona sei? Muri kubata mabasa api iko kwamuri kuchitungwisa?
Chingori chiindigenous takutongoita zvesobhatai tiwane mari because basa unorowana kupi ende ukamirira kuti zvinhu zvanzi nyika yacho tichazonaka inonaka rini since 2000 chingonetseka chete. So head up that all use chatojaira poverty yacho isusu tinotreda nonzi brick molding totengesa mabrick those who to turn me so to think things are my brick. So to supply our customers, you know, and my diasporans, I get on the same. You know, the customers to things are my brick or those things are online. Wakawa or Kundi can do our documents in Zimbabwe. But on the turn, you can see South Africa, Nana, America, Australia, out in Doku, Tony McLean, the Akatoa.
Musakangana chirongwa che The Connection na 8 PM. Apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzekurima. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 olwesibili mhla ka 3 kuMbimbitho 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe achiyeneyo elizweni balembono echiyeneyo phezu kosuku lwabatsha olwe Robert Gabriel Mugabe National Youth Day olunanzwa namhlanje. Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokugada kwezinye indawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla lamaDemocrats lakhona pha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe kukhetho lamaprimary edinga ozamela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe olwenziwa ekupheleni kwalonyaka ngolwezi. Ukuvota kwanamhlanje okubizwa ngokuthi iSuper Tuesday kwenziwa ezigabeni ezilitshumi lane ezigoqela eVirginia. Abangqikelana kukhetho lanamhlanje ngomnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, isiphathamandla esidumileyo esake saba ngumeya wedolobho leNew York, uMike Bloomberg, kanye lonkosikazi Elizabeth Warren. Umnumzana Sanders nguye obikwa ekhokhela ngamavoti ezigabeni esevotile okwamanje abalisa iNew Hampshire, South Carolina, Iowa, leNevada. Kodwa abaningi bathi umnumzana Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama ulakho ukunqoba namhlanje ngemva kokunqoba kwakhe okwezinga laphezulu esigabeni seSouth Carolina okuhle kwenza abanye abakade bencintisana abanjengoPete Buttigieg lonkosikazi Emma Klobuchar bahle bazisa ngokuphuma kwabo kulomncintiswano. Umnumzana Pete Ncobo isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika ngabanye wabalomqondo omunye.
Ngombono wami akugacaci njengoba sithi ukuthi nguphi ozakhokhela, kodwa uBiden uwineka banzi ngomgqibelo eSouth Carolina. Njalo sinanzelela ukuthi abanye ade bencintisana laye kucelo lwabantu abaphakathi abathi ngama-moderate ngesilungu sebephumile abafana noButtigieg noKlobuchar. Lostea wonke baphumile ngenza kweSouth Carolina. So ngombono wami sengathi ukuthi uBiden usela bakhokhela bangani bane ngoba ngiyokhangelela ukuthi uzaba indlalifa yalabo asebephumile. Ikanti uSanders ulokhe elonkosikazi Warren layo othandwa ngalabo abathi abaningi abathi ngama-liberal. Laba bantu abafuna ukuguqula izinto kakhulu. So hayi ngombono wami ngani hayi uBiden ngani hayi so ungahamba nje alula kangakuye.
Kodwa ke phela ama-polls lokhu esithi uSanders uyakhokhela.
Phela ama-polls kaguquki nje kangako ngako njengomumo. Ngoba ngisho konke lokhu kwenzakale bavote ngomgqibelo. Abanye baphuma ngomgqibelo, siyaphuma ngomgqibelo, abanye baphuma ngesonto uButtigieg kwathi uKlobuchar I think uphume ucele phumela ngomvulo. So ama-polls ebengakakhangela ukuthi osekwenzakele. Njalo ngemva sonke sasesanti uBiden hayi sokumphelele, kodwa ngezigqibelo usengumqekana nje usevukile, sele jahelithe abantu bokuthi credit ayuzayenza kuhle so ama polls ngombono wami engeke engabe esitshela okwenzakalayo on the ground alokhu esakhangelele okwalokho okwakusizakala ngezike ephelileyo uSanders esaqeda ukunqoba eNevada.
Ha, but kumuchike lo bhanga kathe sizongene lalo owayengumeya waseNew York uBloomberg.
Ama-Democrats esikhathini esiningi avele athanda abantu abale mali. Angiboni ukuthi uBloomberg abantu bayamthanda njalo nxa besitho bathi kaphathanga kuhle abantu abamnyama esesengumeya waseNew York. Abantu abamnyama abaningi babotshwa, especially abantu abangubaba. Besenza lokho kuthiwa yi-stop and frisk, ukuthi ungabonaka nxa ungumuntu omnyama kumbe ungumuntu wesilatini. Bakubona emgwaqweni bekumise bekusetshe ukuthi awulazidakamizwa yini. Njalo sinanzelela ukuthi abantu abavota kakhulu kuma-Democrats ngabantu abamnyama. So abantu abamnyama abaningi abazange bamthethelela lelo cala. Kuhambile esontweni e-Alabama ngesonto kuthi abantu bamflathela, abantu basukuma bamflathela ukuthi bayamtshengisa ukuthi into wasenza naye sivele siyithanda.
Kusho ukuthi lokho ebangamxolelanga.
Lami nginjani imixolelanga? Lami ngumuntu omnyama.
Paso phakathi kwabantu bona laba bakhona ubona ngani uBiden uza lokho eqhubeka ekhokhele?
Uyabona ngizakhuluma mina ngokwami. Nginje mina ngangimsekeli kaNkosikazi Warren. Kodwa sengizibuza ukuthi ngendlela sokuhamba ngayo Warren libhize lihle yini lokusupport. Sengifuna ukutsho ukuthi abantu abaningi sizaqalisa ukuzibuza ukuthi njengoba besike sakhetha singatshintsha yini sikhetha omunye umuntu. So ngibona ngani ngalesi sikhathi uBiden sengani uye umuntu usile abantu abaningi abangamkhangela ukuthi bemsupporte ngoba ngani kuthiwa usevukile nje loba sekhuluma into ezile ngqondo.
Kodwa phela seluphile.
Kathi vele ongaluphalanga nguphi. Abantu bayakhokhelwa ngama-president alama-90 years angisoze ngiqambe amabizo. Akula muntu ugugu othandayo emhlabeni lapha bayabusa abantu beze bengena ebhudini.
Leso bekuyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Phithizela Ngcobo exoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngokudla emhlabeni jikelele World Food Program ibika ukuthi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa kwele Zimbabwe bakhangelane lodubo olukhulu lwendlala ebangelwa yikugugu yokuguquka kwesimo somkhathi okubangele ukungani kuhle kwezulu. Umnumzana Kwashe Musaka wenhlanganiso ye-Youth Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo uthi okuthiwa inhlanganiso le kuliqiniso. Uphinde wathi udaba lwenkohlakalo olwenzakalayo kuhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture lalo lwenza ukuthi abantu babhekane lodubo kwele Zimbabwe. Asizweni ingxoxo ayenze lo Mike Hove owe-Studio 7.
Kwazimanga kuhle emasimini lapha indlala sibili ikhona elizweni lonyaka. Ngithi ngitsho njalo nje ngibona kuyinto ezisa ubuhlungu kakhulu lesimo ukubana ilizwe elile isimo zonke lezi, ilizwe elikade liyi-bread basket ye-Africa, indaba selikhala kangaka ngendlala elizweni.
Sibone njalo besithi i-production eyomumbu ngesingezi bathi ikhona isiyehlile nge-50%, kuyini okwenza ukuthi izinto zihluphe kangaka?
Kunezizathu ezithiyeneyo eziningi. Isizathu esaqala esiya emuntwini wonke ongumlimi elizweni yile esithi ngesilingu i-climate change. Sikhayelane le-drought elizweni. Sifela last year izulu alinanga kuhle. This year izulu linile kodwa liphuze ukubuya. Abantu sebelime kudala, izinto sezithiyele. shile. Okwe kibili ngokubana wona ama input, ama fertilizer, kuyadula abantu abakwanisi ukubana bekuthenge baba. Babekhala abalimi zonke indaba ethi hathi intengo zakhona ziphezulu, bafake intengo zabo ngama US dollar multiplier ngama RTGS. Sokuba yinto sibili ekhupha abalimi bona bengavulanga okuzwayo ngomnyaka ophelileyo. So ukubana bethole imali yokuthi bebuyele ensimini ayikho baba.
Kukhona okwenziwa nguhulumende na ukusiza abalimi?
Uhulumende kukhona akwenzayo, kodwa nawe uyazi baba ukubana ilizwe leli likhulu, uhulumende ngeke yenelise ukuthi encede wonke umuntu elizweni. Yebo, uhulumende uyanika ama-fertilizer emakhaya, uyanika inhlanyelo emakhaya, kodwa inhlanyelo leyi yaneli ukubana sikwanisa ukwenzani ukuthi sifide ilizwe.
Sike saxoxa labanye abasakhulayo abangabalimi, bathinta uludaba lokuthi bakhona abantu abaphiwe hlanyelo kodwa abasebenzi, baphongahlala nje. Wena ungathini ngalokho bhuti?
Udaba lolu liyahlupha sibili. Abantu labo baqinisile, yazi ukubana sisove uhlupho lolu kumele sikhayelane lenhloko yakhona sibili, sitshaye ekhanda lapho okumele sibili sitshaye. Ayisiyo kuphela inhlanyelo kuphela, nensimu zakhona lezi esithi yi-land reform program. Kunabantu abaphiwa amasimu, bahlalele amasimu, akula nto abayenzayo. Bona balima utshani, abalimi umumbu omele ube ufida ilizwe. Njalo abanye bakhona befike futhi befaka kuphela ezifaneni zabo, bethengisa inhlanyelo leziyana kungena nto eyenzakalayo. So udubo lolu lukhulu sibili.
Ubona ngani abantu abasakhulayo abangabalimi yibo abalakho ukuthuthukisa ilizwe?
Ye, ilizwe kumele liphumelele, kumele ku-investe kwabakhi. Ungakhangela ngesikhathi sithatha i-land from amakhiwa, abantu okuthiwa ngama-youth, ngabantu ababele minyaka kuma-21, 22, and ungakhangela khathesi the same people bona labo 20 years down the line sebela minyaka sengama-40 something. So akule abatsha abalalenzi khathesi. So ilizwe lelo kubana liphumelele, kumele kunike abatsha umhlabathi.
Lo ke ngumnumzana Khuta Kwashemusaka, olilunga lenhlanganiso ye-Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo. Ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo, 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 mthakazo muhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha ngolwesibili maviki wonke, oluqala ngo-8 luphela ngo-9 p.m. esilulethulela kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abangabalimi ngendlala eZimbabwe. Abafisa ukungena kuhlelo lakho ukuthumezela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganani kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ekhuluma emhlanganweni we-rally esigabeni se-North Carolina khonapha eMelika izolo, uMongameli Donald Trump uthe akudingeki ukuthi kwethulwe iziqondiso zokuma amazonzo komomo elizweni ngokuqonga kwenani lasebebulewe loba ukutholakala beligcikwane le-coronavirus. Abohlangothi olwe-statistics kwele-South Africa babike namhlanje ukuthi ilizwe lingene kusimo esibi sokuwa komomo wezomnotho okungakaze kwenzakale lokhu lelo lizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-2019. Uphenyo olwenziwe kwele-DRC luveza ukuba kube lokuchaphazwa kwemali ebimele isetshenziswe kuhlelo lokuvuselela ilizwe. Uhlelo lwezigidi ezingamakhulu amathathu zamadola 300 million lwethulwe nyakenye lujonge ukulungisisa imigwaqo, amabholoho, izindlu lokunye. U Uhulumende uthi uphakathi kwemizamo yokulungisa inhlelo zakhe zemali ngokukhulumisana labo somabhizimusi labanye abaphatheke kulolu daba ngoba isisindo semali yeZimbabwe siphansi nxa siqathaniswa lesakwamanye amazwe okuyikho okuvimba ukuthuthuka komnotho welizwe. Isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Sekai Nzenza ubikwa esithi udaba lwemali yilo olubangela ukuthi ilizwe lihluleke ukuzikhandela impahla zalo lithengiselane lamanye amazwe njalo lifeze uhlelo lokuthi eZimbabwe libe selinothile ngomnyaka ka-2030. Uthi ukusebenzisa idola leMelika lona elisilelayo yikho okuwisa umnotho welizwe. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bulisani Ncube ngalolu daba.
Iphutha lavela lenziwa ekuqaleni ekuyekeleni ukuthi idola leMelika libe yilo elisetshenziswa njengemali yeZimbabwe kube kukanti umnotho weZimbabwe uvele wona uyazigulela. Ukusebenzisa idola ye-America kusuka kulethe inhlupho eziningi ngoba yilo elisetshenziswa umhlaba wonke. Ongabe efuna ukugcina inotho kahle eceleni ukukabili angathenga idola leAmerica kumbe athole afake igolide eceleni. So ungeke usebenzise khonokho ngesikho kuthiwa i-store of value njengemali yaseZimbabwe ilizwe elincane kangaka elingilize. Lokho singivumela nakho. Kodwa esingavumelani khona lanhla efakileyo umthuli esithi i-dollarizing the economy, mina esingazange sivumelane khona yikuthi avise idola leZimbabwe lizimele lodwa. Lapho azange sivumelane. Mina ngangihlala ngisithi nalamhla lokhu ngiphinde ukuthi kwakumele kusetshenziswe irandi, kumele kusetshenziswe irandi ukuthi sicethe lonke udubo lonto lolukhona.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi inhlelo zemali elizweni zibuyisela emuva umsebenzi wabo wokuthengisa ezitaladeni.
Ikhesi yatupha sekulempeleni abaningi abantu sebayayithengisa ngama-60% premiums nxa uyifuna. Okunjengokuthi vele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi nama-US dollar ngoba ikhesi yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngikho khesi uyahluleka nxa sisiya ema-wholesale tayoda abanye bayala. So kulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikhesi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ungabethi khona na le i-RCGS emafonini le bayayiyala abanikazi bezitolo bayala ukuthi bakodwa izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezinkontokotweni abasayithathi imali naleyi sebeyiyala ezitolo. So sokulokunzima abantu abathengisayo kakhulu ukuthi even kuthenga amatamatisi phandle laphana sokulokuzisolodinga ama-coins mba ama-rand ukuze kwanisa ukuthi uthenge amatamatisi.
Umnumzana Ncube uthi okungasiza kulolu daba yikusebenzisa irandi ye-South Africa kumbe idola leZimbabwe lilodwa.
No one has got confidence in this dollar. So anybody ofuna anything ubiza ngama-US dollar. Ukuthi uyiqede indaba ye-dollar yikuthi uvume futhi ukuthi i-dollar lilenkinga zalo abakuthi ngesikhiwa is attracting international rand seekers in the arbitrage into the economy. Unxa usuzama ukuthi ulisebenzise lilo lodwa lizagcina lingekho linganeli ukubhoda elizweni ngoba bebuyile abanye bazolithatha baphuma lalo. Okwesibili, liza kwenza ukuthi amakhampani alungisa impahla nxa seziqhathaniswa lempahla ezifananayo ezilungisiwe kwamanye amazwe oBotswana, South Africa, Zambia zidule. Nxa sezidula abathengayo emhlabeni abazakhetha ezishiphileyo ezilungisiwe kwamanye amazwe. Ukuthi uvele nje ukulungisa kwelizwe yikuthi sisukume sigoqe imisila sithi thina asinamali yethu njalo ukuthi ilizwe lethu lithuthuke yikuthi sivume ukuthi hhayi imali esingayisebenzisa lirandi. Ibese sibopha wonke umuntu ongabe e-charge ama-price zakhe ngama-US dollar. Ubophe wonke umuntu ongabe ethengisa kumbe etshintsha i-dollar emgwaqweni. Umthetho, ube lo mthetho oqinileyo namapholisa aqinileyo. Ngaleyo ndlela, hayi, ilizwe lingathuthuka. Hayi, lokhu abakuzama. Nokho kusuza kuthuthukisa ilizwe. Unfortunately, kuza kwenza ukuthi siyafika ku-2023 izinto sezizimbi okwehlula kuqala.
Namhlanje idola leMelika belintshintshwa nge-1:18 kodwa emkambo omnyama nge-1:13. Iningi lithi ukutshintsha kwemali yamanye amazwe ensitha yikho okubangela ukuthi impahla eziningi zitholakale emkambo omnyama ngoba usomabhizimusi befuna inzuzo ephezulu kakhulu kumbe imali eyenelayo ukuthi bewode ezinye impahla. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane ezisebenza njengabongi ezibhedlela zakulelo lizwe zithi sezihlalele evalweni ngokwesaba ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus osumemetheke umhlaba wonke ubulala abantu. Asizweni abanye babo bexoxa lentathela izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisasbanda.
Umsebenzi wabomongikazi ngokunakekela izigulane, kukanti labo basengozini yokuba lemikhuhlane ethelelwanayo enjenge-coronavirus osubulele abantu phose abafika inkulungwane ezintathu. Unkosazana Hlengi Sibanda umongikazi kwesinye isibhedlela se-Manchester.
Lapha sokuyikuthembela kuNkulunkulu ukuthi umuntu angathathi umkhuhlane lo we-coronavirus. Ngiyazi ukuthi usugcwele indawo yonke, kodwa isibhedlela lapho mina engisebenza khona kulamanyathelo esesiwathetha thize ukuthi sizivikele. Siyenza sure ukuthi izigulane ezibuyayo siqala sizihlolisise singakazihlanzi lezinye izigulane esezikhonapho esibhedlela. Kufanele nje abantu babe careful kuphela ngoba akukho okunye singakwenza. Kumele sisebenze, angeke sime ngenxa yaleyo coronavirus.
Unkosazana Sanelisi yamabengwane osebenzela eBerry uthi usebenza nzima kulezi nsuku.
Ukuhlana we-coronavirus usumemetheke wangena lase-UK, okuyinto engithusayo kakhulu mina njengonesi. So kumele ngizinanzelele emsebenzini wami ngoba ungeke wazi isigulayana esibuyayo ukuthi asilawo yini lo mkhuhlane. Na esisebenza ezibhedlela yithi esiku-risk enkulu, but ukuhlanzeka into eqakathekileyo ukuthi umuntu engathathi ama-germs athwala umkhuhlane ofana le-coronavirus.
Iningi labantu lithi lesaba ukuthi uzathiwa wonke umuntu ahlale ezindlini zabo angaphumeli phandle. Unkosazana Siphiwe Mlala uthi sokumele athenge ukudla agcwalise endlini.
Sikhathazekile kakhulu ngendaba ze-coronavirus, kodwa njengomuntu osebenza labantu so siyesaba sibili ukuthi hey umuntu angathatha i-coronavirus kuzahamba njani. Ngendlela namhle sizwe ngayo ku-news ukuthi engxenye lesithi le-London lati khona phe UK kuzaba le-lockdown njenge-Italy. Mina vele besenilungiselela ukuthi ndinga ukudla like ama-non-perishables. Siyesaba sibili.
Umkhuhlane we-coronavirus uqhamuke kwele-China lapho usubulele abantu abaningi kakhulu. Udokotela NS Mkhwebu uthi i-coronavirus asomkhuhlane omutsha.
I-coronavirus is not a new virus. You know, avele yatholakala ama-coronavirus, but esikhathini esiningi sithole ukuthi ama-coronavirus atholakala enyamazane 2002, sasila i-SARS, SARS yavela kuma-bats. Coronavirus le entsha, i-coronavirus 19, njengoba yadiscover ngo-2019 ekupheleni kweminyaka. Khanye mane yavele enyokeni, and sonke siyakwazi ukuthi abantu be-China bale China kuma market ayathola ziyatholakala inyoka arase esibangela ma inoku umkhuhlane lo esikhangela lawo kwakhathesi.
Iningi labantu lifuna ukwazi izibonakaliso zalo umkhuhlane ngoba abantu ababulawa ngumvimbano abasazi ukuthi luphepha lwasuku zonke kumbe i-coronavirus. Udokotela Mkhwebo
sithi ngama symptoms nxa sigula umkhuhlane lo we-coronavirus kuya kunje nge-flu nje. Uyabukhwehlela, singakwanisi ukuphefumula kuhle, kwesinye isikhathi ubele le temperature le fever. Singamadokotela sinje kuba nzima ukuthi sibekwazi ukuthi le influenza kumbe i-coronavirus kumbe yikuphi. But kulama test ayenziwayo khathesi nxa ukuthi uzizwa ungani awuzwa kuhle, uyakuya umuntu uhambe uyobona ngodokotela, siyenza ama tests.
Igcikwane le-corona lirapheki kodwa kule mithi yokuthi lingehluli amasotsha omzimba okwenza licile liziphelela emzimbeni njengeflu umuntu asile. Udokotela Mkhwebo uthi kuningi okungenziwa ngabantu ukwenzela ukungamemethekisi kwaleli gciwane le-coronavirus.
Kuyabe kumele nxa ukhwehlela uvale umlomo, uvale amakhala, wenzele ukuthi ungafaki amacici kwandlele emoyeni ukuthi abanye abantu bakwazi ukuthi baphefumule. Nxa kukuthi ubamba amakhala, ubambe isikhwehlela, kuyabe kumele ukuthi ugeze izandla. Esikhathini esiningi siyabe sithi kuyabe kumele ukuthi usebenzise sithi alcohol wipe, but nxa ukuthi akutholakali, siyakwanisa ukuthi sisebenzise amanzi lesepa nje wenzele ukuthi you know si kwanzo ukuthi sikulali igciwane le.
Umkhuhlane wecoronavirus usumemetheke wangena amazwe wonke kuze kwazi le Europe. Usumemetheke kwele Italy lapho sibulele abantu abangamachuma amahlanu lambili 52. Njalo abalegciwane lawo kwele Britain ngabantu abake bayethekelela kwele Mataliana. Baningi abantu abalomkhuhlane lo kwele South Korea lakumanye amazwe. Imele Studio 7 London, ikamra mungu ezo chisa sbanda.
Njomba zana mina na wasi ya chandana. Nikizio yami inge yako. Ea konge ya. Umangi guboni ngondo yami ia pambana. Nizizwa ngati ngi. Shut up, yes, it's true. Go well, oh, baby.
Yeboke amaphimbo amnandi umculo ka othi owami siuphiwa nguTamalo Tina silethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amabulunga ebandla lamademocrats lakhona pha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezishiyeneyo zelizwe kukhetho lama-primary edinga ozamela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe. I-World Food Program ithi lo nyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa balamba. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.